Ndzi va ndzi xana xikulu ka
asi pane chamuri kurongerawo here vakomana ava seZifa sevanhu vasimudza mukombe vakabatanidza nyika yose kudai?
Nguva dzese ndinogara ndichita kuti vafare, saka tinenge tingori nezvirongwa zvakasiyana siyana munoparura kana vasvika.
Muri kutarisira kuti vakomana ava vanodzoka kumba riini uye murikudawo kuudza vatsigiri vemawarriors kuti kudii?
Vanodzokera kumba mangwana, uyezve masapota ngaauye kuzohondorinda kuti mangwana vanenge vane vanhu vakawanda vachauya kuzovatambira.
Pane nguva here dzavari kutarisirwa kuti vange vachimhara muHarare?
Vanga by lunch time vane vasvika.